This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu, nyamavhuvhu 26, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika miriyoni nemazana mashanu ezviuru vakatarisana nenzara munyika.
Makanzura emugweru akadzingwa basa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere oronga kupikisa danho rekuvadzinga iri.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanotaura nevatori venhau muBulawayo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti rinoda mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu nematanhatu emadhora kuitira kuti ribatsire vamwe vevanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru vemuZimbabwe vakatarisana nenzara inotyisa. Rubatsiro urwu ruri kudiwa zvechimbi chimbi sezvo nyika isina kuwana gohwo rakanaka mwaka wapera. Sangano iri rinotiwo zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvevana vari pakati pemwedzi mitanhatu kusvika kumakore mashanu havana kudya kunovaka muviri izvozvo pakuti vasakure zvakanaka.
WFP inotiwo iyo iri kutarisira kubatsira vanhu vanosvika zviuru mazana masere chete uye vamwe zviuru mazana manomwe vanofanira kubatsirwawo nehurumende nemamwe masangano anopa rubatsiro. Hurumende yakadoma mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vavisa chigaro wedare remakurukota riri kutarisa nezvenyaya dzechikafu. Vamunangagwa vakavimbisa vanhu kuti hapana munhu achaziya nenzara. Asi vamwe vanhu vakawanda vanoti nekuda kwekuondomoka kweupfumi vave kuziya nenzara. Mukuziya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reChristian Care, Reverend Stanlas Chatikobo, avo vanoshanda neWFP kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
MuZimbabwe pari zvino kune dambudziko, zuva rakapisa, saka vana vana kunyatsokohwa zvakanaka mukati memwaka wapfuura.
Ndedzipi nzvimbo dzakanyanyotarisana nematambudziko?
Nzvimbo dzakanyanyotarisana nematambudziko inzvimbo dzagara dzichingonetsekana makore ese. Dzakaita fanika vana Chipinge, vana Bite Bridge, vana Mbire, vana Gutu, nana Matopo, vana Ngai, vana Lupane, vana Bite Bridge. Dzese dzakazongo vana matambudziko mwaka nemwaka. Asi gore rino zvezvakanyanya nokuti zuva mvura haina kunyatsonaya zvakanaka.
Imi sangano renyu muri kubatsira munzvimbo dzipi?
Pari zvino hatisati tatanga kutarisa kubatsira nokuti tichiri kutsvaka rubatsiro. Kana tazoruwana ndopatichaona kuti tingange takubatsira munzvimbo dzipi, but tagara isu tichingobatsira kuna nzvimbo dzakaita fanika vana Chipinge, vana Gutu nokuna Nambire nokuna Nangai, vana Matopo nana Rupani. Asi hatisati tawana rubatsiro rwakazara pari zvino rwokuti tingati takutanga kuchibatsira vanhu.
Rubatsiro rwenyu imimi runobva kupi kunyanya?
Tanga tichibatsirwa neshamwari dzedu vakaita fanika vana Canadian Food Grains Bank. Vanga vachitibatsira nana WSP, vanga vachitibatsira futi kugona kupinda munzvimbo idzodzidzi. Asi pari zvino hatisati tawana yatinoti confirmation yekuti tizive kuti chii chatati tawana kuti tingagona kupinda munzvimbo dzokubatsira vanhu vedu.
Munowanzobatsira vanhu nechikafu chakaita sei? Munovapa mari here? Munovapa chikafu? Zvinofamba sei?
Tinowanzoita zvese zvongobva kuti mapatina vanenge vachida kuti titore bandiko ripi, aidza kuti tivape mari, ma cash transfer, kana kuti tova pachikafu. Asi pari zvino kwanga kwakuita kakusanduka kuti vanhu vanga vachinzi hati vabatirei vachinge vazoshanda kuti vagone kuzviriritira nemhuri dzavo. Kana vaya vanenge vasingagonewo kushanda vanenge vakwegura ndo vanenge vaizobatsirwa nokupiwa mari kana chikafu vasina kushanda zvavo. Asi vazhinji vacho vanenge vachinzi ngavatange vamboshanda vachishandira chikafu chavo kuti vagone kuchipiwa.
Reverend Stanlas Chatikobo vanotungamira sangano reChristian Care iro rinopa rubatsiro vanga vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum ranyorera tsamba kugurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere richipikisa kudzingwa kwakaitwa makanzura maviri ekugweru. Mutoro wedu wenhau mutsva Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Gweta reZimbabwe Human Rights NGO Forum riri kumirira makanzura maviri aya vatafadzwa Christmas vanoti makanzura aya vaMoses Marecha navaAlbert Chirau vakadzingwa basa zvisiri pamutemo izvo vanoti zvinotyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo yenyika.
Takanyora tsamba mbiri, imwe yacho tikatumira kuna Minister of Local Government tichivazivisa kuti matanho vakatora hasi pamutemo anopikisana nebumbiro redu remutemo reZimbabwe. Tikanyora imwe tsamba tichitumira kuZek tichivazivisa kuti ndizvo zvakaitwa naMinister of Local Government zvinova zvisiri pamutemo tichitarisa mubumbiro redu remutemo.
VaChristmas vanoti kunyange hazvo mutemo weUrban Councils Act uchipa simba gurukota rezvematunhu kudzinga makanzura, masimba aya akabviswa mubumbiro idzva remutemo wenyika.
Mutemo iri kupesana apa ndee Section 114 Subsection 4 of the Urban Councils Act. Inopa simba kuna minista rekudzinga makansela asina kuva pamukana kuti vataure zvaari kuti vakatadza kana vamirire vachizvidzivirira.
VaChristmas vanoti mutemo uripo unosungira kuti paumbwe komiti inoferefeta kukanganisa kunenge kwaitwa nakanzura kana meya, kana komiti yawana kanzuro kana meya aine mhosva, ndipo panopinda gurukota rezvematunhu richidzinga anenge achipomerwa mhosva, kwete zvakaitwa navakasukuwere.
Asi bumbiro remutemo Section 278 rinotaura kuti izvo kansela anokwanisa kuzodzingwa bedzi pabasa rake mushure munge paumbwa chiumbwa chinokwanisa kutonga nyaya idzi chakazvimira kana chiri independent. Chiumbwa ichocho chokwanisa kutonga nyaya yacho zeya nyaya chikaona zveshuwa kansela akapara mhaka yakanyorwa pamubumbiro remutemo anokwanisa kuti atese adzingwe pachinzvimbo chake chaninga ainacho.
VaChristmas vanoti vakasukuwere vakasatevedzera zviri mutsamba yavanyora vachaendesa nyaya iyi kudare repamusorosoro vachipikisa kutyorwa kwekodzero dzemakanzura maviri aya.
Kana kuri kuti minista havana kutedzera tsamba yatareva tichivataurira mutemo simamiriro wakaita, tichatora nyaya iyi toendesa kumatare tichiedza kusimbisa mutemo. Iwo unoreva kuti izvo bumbiro remutemo ndo mai wemutemo wese, mwe mutemo wese anofanira kutedzera bumbiro remutemo. Nekudaro Section 114 Subsection 4 yeUrban Councils Act inopikisana nebumbiro remutemo inofanira kutongwa kuti haikodzeri kuva mutemo wenyika ino weZimbabwe nekuti inopikisana nebumbiro remutemo.
Asi vakasukuwere vanoti havasi kuzodzosa makanzura aya pabasa uyezve havasi kuzopindura tsamba yakabva kumagweta emakanzura aya. Vakasukuwere vanotiwo vanoda kuvaendesa kumatare vakasununguka kuita izvi. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission Amai Rita Makarau vati havasati vawana tsamba yakanyorwa navaChristmas. Amai Makarau vanoti kudzamara vawana tsamba inovazivisa zviri pamutemo nezvekudzingwa kwemakanzura aya, komishini yavo icharamba ichiita basa rayo semazuva ese. Makanzura maviri awa ndiwo akatanga kudzingwa basa vachipomerwa mhosva yeuori navakasukuwere, avo svondo rapera vakambomisa basa makanzura ese kusanganisira meya weguta reGweru vachivapomera mhosva yeuori pamwe nekushandisa mari yekanzuru zvisiri mugwara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
North Korea yadzikisa uwandu hwemauto ayo anogara akagadzirira. Mashoko aya ataurwa ne South Korea mushure mekunge nyika mbiri idzi dzawirirana kupedza gakava panzvimbo yeKorean Peninsula. North Korea inonzi yabvisa urongwa hwayo hwekugadzirira kurwisana ne South Korea zvichitevera chibvumirano chakaitwa nezuro ukuwo Seoul ikadzikisawo gadziriro yayo yehondo ne North Korea. Pasi pechibvumirano ichi, North Korea yaratidza kushushikana nekuputika kwechimbambaira chakakuvadza mauto maviri emusouth Korea, ukuwo Seoul yamisa mashoko ayanga ichiburitsa pane pfenyuro ekushoropodza North Korea.
Mutungamiri weSyria vaBashar al-Assad vachigununguna nekupindira kwenyika dzekunze pane zviri kuitika munyika mavo vati havasi kuzobvumidza vaongorori vesarudzo vekunze musarudzo dzose dzichaitwa munyika yavo. Muhurukuro yavaita nevatori venhau vari pamuzinda wavo muguta guru reDamascus vaAssad vati gakava riri munyika mavo rinopera chete kana nyika dzekunze dzikamira kuzvidza kwadziri kuita hurumende yavo.
Zvarwa zvinobva kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica zviri muno muAmerica izvo zviri kuungana mudunhu reMaryland kwemazuva maviri kubva nechishanu chesvondo rino zvichaita mitambo yakasiyana-siyana senzira yekusimbisa ukama hwazvo. Mumwe wevari kutungamira urongwa hwemitambo iyi uye vari mumwe vakuru veSouthern African Community Union kana kuti SACU, amai Cassandra Swanda Guni, vanoti nechishanu manheru vanhu vachaungana vachitandara muSilver Spring uko kunenge kuchiratidzwawo mbatya dziri kugadzirwa nezvizvarwa zvinobva kunyika dzinosanganisira Zimbabwe, Botswana neZambia. Amai Swanda Guni vanoti nemugovera vanhu vachaungana muHoward County uko vanenge vachitandadzwa nemitambo inosanganisira nhabvu, bhora remadzimai, mimhanzi pamwe nekugochwa kwenyama pamwe nekunwa. Rino rave gore retatu vana vekuchamhembe kweAfrica vachiungana pamwe chete vachitandadzana. Ngatinzwe hurukuru yataita naamai Swanda Guni.
Mutambo uyu unobatanidza Southern Africa nyika dzese. Zvino rino iri rave gore rechitatu tichisangana. Musi wechishanu tine vanosona mbatya vanenge vachiratidza zvavanosona mafashion designers. Saka tine vari kutimirira vari kubva kuBotswana, tine mumwe ari kubva kuMalawi neLesotho nemumwe wekuZambia newekuZimbabwe. Zimbabwe inenge yakamirirwa naShipo Dendere ndianenge akatimiririra musi wechishanu. Mahost edu vanenge vachitungamirira vashamarari vedu musi iwoyo anenge ari Tapiwa Kandemiri naWilson Maguwa. Tichange tichisangana paPrincess Moon kuSilver Spring muMaryland.
Tinonzwa kuti nemugovera kunenge kuri kumakuwerere, chii chinenge chichitorawo nzvimbo?
Musi wemugovera musi watinenge tichiita the union mubatanidzwa wedu wenyika dzese idzodzidzi tichiita picnic. Picnic yedu ndeyemhuri yekusangana nehama neshamwari uyezve kuchange kuine mutambo wenhabvu. Gore rakapera Malawi ndo yakahwina mukombe uyu, Zimbabwe ikaita number 2. Saka gore rineri tinovimba Zimbabwe ichatora mukombe. Uyezve tinenge tiine netball. Mutambo wenetball gore rakapera Zimbabwe ndisu takahwina mukombe uyu. Malawi gore rineri neSouth Africa neBotswana vachange vachikwikwidzawo pamutambo iwoyu musi wemugovera.
Vana vemuchamhembe meAfrica ivava vari kuzvitambira sei zvamuri kuita izvo?
Vari kuzvitambira nemufaro chaizvo. Kubvira gore ratatanga kusvika rino gore rechitatu vanhu vari kufara nokuti zvaiitika taiti maZimbabwe pakakona kedu vekumalawiyo vachiita zvimwe chete vekusouth africa vachiita zvimwe chete zvino takaona zvakakodzera kuti tinge tichibatana tiri vana vekuafrica tiri pamwe chete tichifara saka vanhu vanozvitarisira chaizvo zvikurusa mutambo iwoyo vanenge vakautarisira chaizvo vari kuzvitambira zvakanakisisa tiri kunzwa kufara chaizvo
mune vari kubvawo kunyika dzekuafrica here vamuri kukoka
tine vari kuuya kuzoratidza mbatya dzavo kufashion show tine vakatobva kubotswana vakaflya in vakasvika nezuro tine mumwe ari kubva kulesoto vari kusvika nhasi saka tinokoka vekunze vanenge vachikwanisa nenguva yachona yatinenge tiinayo because tinoita mutambo uyu muna September gore rega rega saka vanenge vachitenderwa nenguva iyoyo kuti vachikwanisa kunge vasvika tinovakoka chaizvo
zvii zvamungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane inonguva vangave vari kune dzimwewo nyika vasati vapindawo muurongwa hwamuinahwo ihwo
tinenge tichikurudzira kuti mhuri yezimbabwe kuti tinge tichibatana semhuri imwe chete tichikurudzirana kana uchinge wanzwawo zvawanzwa zviri kuitika ukatibata tine webhusaiti yedu tinenge tichikwanisa kuudzawo vamwe kuti zvii zviri kuitika nekuti zvinoitika munyika munomu pane zvinoitika asi unozongonzwa kuti kwanga kuine chakatanga chichiitika asi iwewo hauna kunge waona ruzivo rwacho saka apa tinoda kubatsirana kuti ngatibatanei pamwe chete
vanoda kukubatai vangakuwana ipapi
www.southernafricancommunity.org nhamba dzenhare 301-788-2385 tinongoti vateereri muve nezuva rakanaka tatenda nekuteerera mazvita zvenyu
vanga vari mumwe vakuru vesouthern african community union kana kuti saku amai Cassandra Siwanda Guni vari parunare kuvirginia muno muamerica nestudio 7
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko renzara rakatarisana nevanhu vakawanda munyika panguva iyo vanhu vari kudzingwa mabasa.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Era ku Studio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder re Wisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM kana muri pa Wisdom tsvagai channel yakanzi CH Zim kana muri kunetse kana kuibata dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Mutungamiri weMDC Vambogen Trangirai vaita musangano nevatori venhau nhasi kupress club mubulawayo. Mushiro mezvo vatsvangirai vazoita zvakare mumwe musangano nevatsigiri vavo mularge city hall mubulawayo makare. Mutori wedu nhau Taurai Shava apinda mumisangano iyi. Taurai iko zvino ari parunare. Taurai wakadii?
Ndinofara hangu blessing wakadii.
Aiwa ini ndiri nani zvangu zvemutova kumwe wakaoma kumwe munyoro asi ungatudze kuti chinangwa chavatsvangirai changa chiri chei chaizvo kubulawa yoko.
Chinangwa chavatsvangirai changa chiri chekuparura urongwa hwebato ravo hwavati hunonzi ihwo policy dialogue forum. Urongwa uhu ndehwekuti vanoti vanoda kunzwa kune vanhu vakasiyana siyana kusanganisira vemaindastry vemabhizinisi vemachechi nemasangano anozvimirira pachavo anoshanda akazvimirira pachavo ega kuti vanzwe kuti vanga vapa mazano api ekuti kana vave kutonga nekuti vatsvangirai vati vanotarisira mutu ravo kuti richatonga.
Ko vati iwo pamusoro pe-State of the Nation address yakaturwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. Alo, taurai?
Nare yacho inenge iri kuti netsei tichaedza zvakare kuti taurai uri kudidzwa here? Nare yacho inenge isina kumira zvakanaka. Tichaedza kuti timubate zvakare kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Uyo angari mutori wedu wenhau taurai Shava ari kuBulawayo achitaura iye nezvemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vanga vachiita musangano nevatori venhau kuBulawayo Press Club uye vakazoendawo kunoita mumwe musangano kuLarge City Hall muBulawayo makare nevatsigiri vavo veMDC. Tinofunga kuti taurai achadzoka kuti tinge tichizogadzirisa kana kuti tizonzwa kuti zvafamba sei pamusangano iwoyo. Nofunga nhare dzinenge dzagadziriswa. Taurai, uri kundinzwa here?
Hongu ndiri kukunzwa, Blessing.
Tiri kunzwawo kuti vatsvangirai vabata-bata nyaya yeState of the Nation address yakaparurwa navaMugabe nezuro. Vati kudii?
Vatsvangirai vashora zvikuru. State of the Nation address yakapiwa nemutungamiri wemunyika vaMugabe nezuro. Vachiti haina kupa urongwa hwekuti nyika ingaburitswa sei mumatope airi. Vati vanhu vanga vachitarisira kuti vaMugabe vachawana mukana wekuti vataure zvinhu zvingaitwa nekuchimbidza, nekuti vati iwo dambudziko ririmo munyika nderekuti zvinhu zviri kuramba zvichioma zuva nezuva, zvekuti nyika inogona kungozowanikwa mangwana isisipo kana tikashandisa mashoko akadaro. Saka vati vaMugabe vakatadza zvikuru kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Ko ivo vatsvangirai vataurawo here kuti vane urongwa hupi pakugadzirisawo zviri kunetsa munyika pari zvino?
Hongu vatsvangirai vataura zvavo kuti bato ravo rine urongwa hwekugadzirisa. Vati chinonyanya kudiwa ndechekukwezva vekunze vemabhizimisi, nekuti nyika haina mari. Munyika muna mabasa, asi havana kuzonyanya kudzika-dzika neurongwa hwavo. Vachiti ivo chimwe chechinangwa chavaitira policy dialogue forum yavanga vafambira kuzoparura ndechekuti vanoda kunzwa kubva kune vanhu vakawanda vakasiyana-siyana kuti vapiwewo mazano. Vaenderera mberi vachiti chimwe chinhu chiri kunetsa ndechekuti bato reZANU-PF parakapinda mukutonga richibva kuhondo yerusununguko range risina urongwa hwekuti rotonga sei. Saka ivo vati nekutarisira kwavanoita kuti bato ravo richatonga, havadi kuzowanikwawo vasina urongwa hwekuti vangagadzirisa zvinhu sei munyika.
Mukupeta nyaya yedu, vatiwo kudii nekushoropodzwa kwebato ravo?
Vativo bato ravo vanoziva kuti vanhu vanosangana nevanhu vakawanda vanovashora zvikuru kuti vanopikisa sebato ravo hapana zvavari kuita, asi vati ivo hapana zvakanyanya zvavanganyanya kuita. Uyezve vati vanhu vanovashora vanhu vanotarisira kuti pamwe bato ravo ringapesvedzera vanhu kuti vamukire hurumende, asi ivo vati bato ravo haribi zvemhirizhonga uye vati rinotendera mune yavanoti constitutionalism pachirungu. Saka vati havangawaniki vachikurudzira vanhu kuti vamukire hurumende, asi vati zviri mumaoko evana veZimbabwe kuti vazviburitse mumatambudziko avari.
Aiwa, tinotenda zvikuru taurai.
Ndinotendawo, Blessing.
Uyo anga ari mutori wedu wenhau taurai Shava ari muBulawayo.
Kuch kuchange kusingadaidzwa anonzwa muHarare mukupera kwesvondo rino sezvo kune mitambo yakawanda ichange ichiitika. Vanofarira dindindi vachange vane mutambo mukuru kuBorodo Race Course nechishanu uko kuchange kuine shasha yemusambo weR&B Tony Braxton naBabyface vekuAmerica. Nemusi wemugovera muimbi ane mukurumbira wekuNigeria Davido uyo anofarirwa nevechidiki achange achiridza kune mumwe mutambo uchaitirwa kuBelgravia Sports Club. Vanofarira zveshoko vachange vaine mukana wekuenda kugungano guru reApostolic Faith Mission in Zimbabwe kana kuti AFM richatanga kuRufaro Conference Center kumasvingo mangwana uko kuchange kune mhemberero yekusvitsa makore zana. Vamwe vachiendawo kuJudgment Night ichaitwa naProfet Emmanuel Makandiwa kuNational Sports Center nemusi wechishanu. Vari kuronga mutambo waDavido vaPaterson Chippers Chimbodza veChippers Promotions vanoti Davido achasvika munyika nechishanu achizoridza nemugovera. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navaChimbodza kuti tinzwe zvavari kuronga.
Davido ari kuuya munyika musi Friday, this coming Friday. Anolenda na 12 o'clock nasikati. Mutambo unochitwa kuBelgravia Sports Club.
Mune vamwe vaimbi vemunyika vachange vari pamutambo iwoyo vachiridza naDavido here kana kuti zvichafamba sei?
Tine vamwe vaimbi vemuno vanoita Rocky, So Africa, and then we've got also my DJs vachange vachiperforma ipapo. Kuna DJ Savo, DJ Rax, Otis Fraser na Ashtar.
Mutambo wenyu uyu uchange uchidedzera mari yakadii?
Ma tickets akachipa cho anongachita $10. Anotanga kutengeswa masikati. Then kana kwa kugate anongachita $20. Then tine section ye VIP inongachita $50. Then VVIP inongachita $100.
Kwa machipasi, tunuunawa panguwa hapo muri kuita imi mutambo uyu wa Davido. Pane mumwe muimbi uwe kwa Amerika arimo momunyika Tony Braxton na Babyface. Ajizo kanganisa ere mutambo wa muri kuita uyu?
Andonese kudaro nekuti vanhu vatakatarisira kuti vari mumashambo edu vanhu vakasiyana. Braxton ndi edgeupu yati kurei ivedava ndi vapanhu vachangoti vapanhasi.
Zviimbo zvipi zvinofarirwa nevanhu munyika zvingatarisirwe kuti Davido anga achiridza?
Masongs aDavido ese anodiwa nevanhu muno muZimbabwe. Ndise munhu achangotanga kuuya kuno kekutanga muno muZimbabwe. I'm sure munhu sangada kuti auya achimuona achiimba live muZimbabwe pastage.
Davido uyu anogara kupi uyezve zvazviri nyore here kuti mumunze imo munyika?
Davido anogara kuNigeria but zvanga zvinyore kuti munze muno munyika yeZimbabwe nekuti tagara tiri mapromoter ane basa iroro kunza vaimbi kubva kunze kwenyika.
Vanenge vachida kuuya kumutambo iwoyu waDavido vanowana kupi matikiti?
Matiketi achange achiwanika kumashops emachicken slice ese emuno muHarare uyezve nemashops ese emaspa ari muno muHarare.
VaPaterson Chippers Chimbodza ndo vari kuronga mutambo waDavido vanga vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nako kambonzwisa chete kubva kuna Davido kanonzi aye sezongo idea pera rakatibota samsore nawo zvakare.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika miriyoni nemazana mashanu vezviuru vakatarisana nenzara munyika.
Makanzura emugweru akadzingwa basa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere oronga kupikisa danho rekuvadzinga kumatare.
Mutungamiri weMDC vamogenzvangirai vanotaura nevatori venhau Bulawayo pamusoro pemamiriro yakaita zvinhu munyika. Tabata shuka kuma gume chirongwa chedu cha nasi. Tino imba utimuchange mwine suzakari mangwana. Anoku unikai, ndini jonga kande miri ndirimu Washington DC.
Nenuenyu, a blessing Zulu. Ndokusiai na jonga na Chris Gande muna uze chirungu.